zvinozvinoshungurudza nekuti kana munhu achiita basa rake zvinova zvinobvumidzwa zvakatonyorwa vemutemo kuti munhu wese ane kodzero yekutsvaga gweta rake raanoda kuti rimumiririre. Ukazoona mapurisa akutanga kushungurudza munhu ari kuita basa rake pakuzomurova nepakumukuvadza, zvinozotaridza zvega kuti nyika yedu yaenda kumawiri. Tatodzodza zvakare kuya kwekudzvanyirirwa kwemhando yepamusorosoro. And isusu sevanhu vemovement for democratic change tinokoshesa nyaya dzeutungamidza mutemo pamberi. And zvinototishamisa kuti ava vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadai vanenge vachimbofunga chii, ende vanenge vari kutombofunga here? Ndezvinototinidza. Saka isusu sekuona kwedu zvinhu zvakashatisisa zvisingafaniri kubvumidzwa nyika yeteedzera mutemo.
Iyi nyaya yamuri kusimudza here kuda reparamende senhengo dzeMDC?
Haiko zvinhu hasati richasvika ipapo. Patichiri ngepekuti sebato tinotsoropodza zvinhu zvinenge zvakashata.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei tichitarisa maonekerwo anenge achiitwawo Zimbabwe nedzimwe nyika?
Ya, zviripo zvitori pachena kuti pari zvino Zimbabwe inyika isingaonekwi senyika inoita zvinhu zviri pamutemo nenyika dzakati wandei. Ndozvinotaka kuti nyika ino irambe ichidzokera mumashure. Nyangwe tine pari pazvi pamutambo wenhabvu vanhu vanenge vachizvipoisa munoti mavo.